nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare. Mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa lasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia.
Zvese izvi hazvifani kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzokurudzira African Union kupindira mugakava riri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare nhasi apo dzaenda kumapurisa kunozviratidza sezvakatarwa nematarebzi mhosva apo dziri kutongwa dzichibva kumba. Mumiririri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya pamwe nemumiririri weRed Cliff vaLloyd Mukapiko vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva isati yazivikanwa pataenda pamhepo. Gweta ravachikwinya vaBrian Dure vatenda kuti vachikwinya vasungwa. Vaviri ava pamwe chete nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato reMDC kusanganisira mumiririri wemukoba vaAmos Chibaya nemumiririri wechiwondura vaLivingstone Chimina vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyo yakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vachibaya vakasungwawo zvakare musi wa 1 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuramba zvichiitika zvekusunga nhengo dzavo inzira yehurumende yekuda kushungurudza bato ravo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamonzora.
Hongu mashoko atiri kutambira kubva kukwekwe ari kutaura iwo kuti vamukapiko pamwe chete navasettlement Chikwinya vasungwazve nemapurisa. Izvi hazvitishamisi nokuti mapurisa akazama kuzviitazve pana vachibaya. Vachibaya sekuziva kwamunoita vanga vapiwa kuti vabhadhare mari yechibatiso nedare guru reHigh Court. Asi vachingobuda muhwahwa prison vakabva vangosungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva isina kana nematuro ese. Pari zvino hatisati akuziva kuti mhosva chaiwo iri kupomerwa vachikwinya navamukapiko chii, asi tinoona kuti hurumende iyi iri kungodaro kuda kumbunyikidza kodzero dzemamembers of parliament AMDC kuda kukanganisa mafambisirwo emabasa emMDC.
Tinoona kuti vakawanda vebato renyu vanenge vari kutotyirawo upenyu hwavo nemasungirwo ari kuitwa vana. Mati mamboedzo here kutsvaga kumapurisa kuti chii chiri kuitika?
Mapurisa haaziriwo ega ari kusunga vanhu. Kune chikwata chinonzi Feret fereti chinenge chine mapurisa masoja ma CIO kozongotora vanhu zvavanenge vachifamba vasina kupfeka ma uniform vachingosunga vanhu asi chatinoziva ndechekuti ma group ari kusunga vanhu aya ndee hurumende nokuti hakuna kana mumwe wavo ati asungwa vazhinji vemu MDC vari kutyisidzirwa vari kuchairwa mafoni kutyisidzira vari kurejerwa dzimba dzavo vamwe vari kuroverwa vabereki kana kuroverwa vana chaivo saka itsika yatongovapo yechihurumende ichi
tinoona kuti makamboedzawo kuti munge muchipira nyaya kumutauriri wedare reparamende vajacob mudenda pane zvavakabatsira nazvo here
hapana zvakabatsirwa nazvo takazama kusimudza nyaya iyi kusenate zvakare pamwe chete nekunational assembly asi vakuru vekusenate ava nevekunational assembly vamudenda namai chinomona vakuru vakuru vanogara mumapolitbureau ezanu pf havana zvavanoita havana zvisikaita asi isu tiri kuti kana paine zvinofanira kugadzirwa muzimbabwe muno panofanira kuwana mutongi gava anobva kune imwe nyika totaurirana zviri kunetsa muzimbabwe muno kwete kuti vamunangagwa vanova ivo vane hurumende iri kurova vanhu iri kumbunyikidza vanhu vane masoja nemapurisa ari kubata chibharo madzimai nevasikana vange vari ivozve vanoita sachigaro panenge pachitauriranwa izvozvo hazviite tiri kuda kuti nyika dzese dzipindire nokuti zviri kuitika muzimbabwe hazvichatobatsiri zvachose
avo vanga vari munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International, reHuman Rights Watch neOxfam International anyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba achivakurudzira kuti vatore matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu. Masangano aya anoti ari kunyanyoshupikana nekuramba hurumende ichisungurudza vanorwira kodzero vemasangano akazvimirira, vashandi, vanopikisa, pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia. Mumwe wevatevedzeri vavo vaKembo Mohadi ndivo vakafanobata chigaro chavamunangagwa apo vanenge vari kuEthiopia. Vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vanosvika gumi nevanomwe mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Vasati vasimuka munyika vamunangagwa vakatumira nhumwa dzavo kunyika dzemuAfrica dzinoti gurukota rezvekurima vaperenzi shiri kuKenya neTanzania vaChristopher Mutsangwa kuZambia vaPatrick Chinamasa kuNamibia neBotswana paine chinangwa chekuudza vatungamiri venyika idzi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti gakava remuZimbabwe rinogona kupinzwa mudariro kunyange hazvo Zimbabwe isiri paurongwa hwezvinhu zvichakurukurwa. Gore rino nyaya hombe ichakurukurwa ndeyekutarisa nzira dzekupedza upoteri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano uyu unopinda mukana vamunangagwa pamwe chete neAfrican Union kuti varatidze utungamiri nechido chekugadzirisa zvinonetsa munyika dzese dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe.
Chakakosha ndechekuti dei vamunangagwa vakumbira rubatsiro kuti vakuru veAfrican Union vapindire kubatsira kuyananisa muZimbabwe pedza mhirizhonga nebopoto uyezve kukurudzira nhaurirano dzechokwadi dziri pachokwadi pakati pemapato makuru ezvematongerwo enyika nevanhu vevharo vari masangano akasiyana-siyana vechitungamirwa nevekereke nezimbabwe tanzania churches.
Dingindira kana kuti theme yeAfrican Union gore rino inotarisa pamusoro pezvizvarwa zviri kudzokera kunyika dzavo, vapoteri neavo vakatiza misha yavo asi vari munyika dzavo. Zimbabwe imire sei kana takatarisa dingindira iri?
Zimbabwe idambudziko nekuti ndiyo imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica iri kukonzera zvikuru sei kuti vakawanda vatize misha yavo nenyaya yekutya kuti havana kugara zvakanaka kudara vagara muzimba vangapondwa saka vazhinji vana vezimbabwe vari kuyambuka rudzi mupopo vachinopotera South Africa tinozivawo zvakare kuti mukati mezimbabwe tine zviuru nezviuru zvevana vezimbabwe vagere mumatende nemukati vasina pekugara pakanaka
chii chinofanirwa kuitwa kana kutaurwa neAfrican Union kuzimbabwe kuna vamunangagwa
African Union haifaniri kungoita zvekutaura nezvezimbabwe navamunangagwa vari kunze kuaddis kuethiopia uko vatungamiriri African Union vanofanira kutumira nhume dzinoremekedzwa dzinyaka dzakarerekera dzine rukudzo dzoenda kuzimbabwe kunozvionera nemese kuti kochii chiri kuitika dambudziko nderipi rinoita kuti vanhu varohwe mudzimba dzavo nemauto vanhu vatsungwe pasine mhaka vamwe vapfurwe vachifa veafrican union voedza kugadzirisa kuyananisa nekukurudzira hurumende yezimbabwe kuti kana ichida kuenda mberi senyika haigone kuenda mberi isina kuremekedza bumbiro remutemo kuremekedza mutemo kuremekedza kodzero dzevanhu dzakasungwa pambariro dzemutemo dzebumbiro remutemo renyika ndo zvinodiwa kuti zviitwe izvozvo uye zvese kungava kuvaraidza hako nguva chinodiwa ndechekuti pave nekuremekedzwa kwemitemo mukati mezimbabwe nevabati vemitemo yacho nevatungamiri venyika
avo vange vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vachitaura natanonoka wande westudio 7 vari parunhare kujohannesburg kusouth africa tichiri panyaya yeafrican union nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti sangano reafrican union harisati raratidza kuti riri kushushikana nematambudziko ari muzimbabwe kuburikidza nekunyarara kwarakaita nyanzvi idzi dzinoti African Union inofanirwa kunge yapindira kuitira kuti ribatsire kugadzirisa zvinhu zvakaita manyamamire nerongo tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale muparamende amai Margaret Dongo kuti tinzwe maonero avo
matambudziko ese ari kuita muno muafrica aifanirwa kutanga akatariswa neau nekuti ndo basa vaifanirwa kuita mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo kwese kunoitika mhirizhonga muri muafrica vanofanirwa kunga vachidi vachionekwa vachiona zvekuita nekuti manyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria mukatarisa kunana Somalia mukatarisa kunana Nairobi mukatarisa muzimbabwe zvese izvi hazvifaniri kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana America kana kunana Britain ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuafrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei
ko SADC inenge ichikwanawo papi
SADC is part of AU it's just that we are in the southern region you know how we are divided kune SADC kune inonzisi yeSouth Africa SADC inokwana pamusana pekuti ndo vari padhuze nesu ndo vavakidzani nesu ndo vanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara tikachema ndo vanofanirwa kutanga kunzwa naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga SADC ndo inofanirwa kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga SADC yozoenda kuau
murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale amai Margaret Dongo vachitaura parunhare vari kuHarare imwewo nyanzvi yezvematongerwo enyika vanodzidzisa kuBergen University kuSweden Dr Victor Chimutu vanoti kumhanya-mhanya kwange kuchiitwa nehurumende yavamunangagwa ichitumira nhume kunyika dzekunze kunotaridza kuti utungamiri hwenyika hwave kuona kuti African Union yave pedyo kutora matanho nechimiro chiri munyika
chanyanyonetsa muzimbabwe ndechekuti ihurumende yemuzimbabwe iri kushungurudza atingati macitizens kana kuti vagari vemo zvino kana zvichinge zvasvika padanho rekuti hurumende ndo inoshungurudza vagari vemunyika zvinenge zvaakutarisirwa kuti SADC nana Africa Union ndo vanofanirwa kunge vachiuya kutaura nevana vezimbabwe kwete nehurumende chete asi kuunganidza mapato akasiyana-siyana wemachechi wezvematongerwo enyika mastudents vashandi kuti vayananise zvinhu zvifambe gwara rakanaka
muri kuona here sekuti African Union yati yatorawo danho raingatarisirwe nezvizvarwa zvezimbabwe kuti itore
hapana danho ratingati ratorwa neAfrica Union rinorakidza kuti pari zvino vari kunzwa kuchema kwevana veZimbabwe. Chingatongova mucherechedzo wekuti pada pane zviri kuitika mashure zvatisingaone zvedu. Uono wekuti vamunangagwa pavakada kumhanya mhanya kuunganidza wemapato anopikisa kuti vati zvanzi tatanga hurukurirana. Ichi chiratidzo chinoratidza kuti vamunangagwa vaiita izvi vachida kuzoenda kuAfrica Union kwavaenda nhasi kuti vanope chimiro chekuti kuZimbabwe takamboiti kwakambova nemhirizhonga asi pari zvino taakuita hurukurirana. Saka iyi inogona kuve iri nzira yatingati ya strategy yekuda kuti Africa Union kana iine kugunun'una kwainako ivoona kuti tarirai mone takaungana sevana veZimbabwe takutogadzirisa zviri kunetsa munyika. Zvinova izvo zvisiri izvo. Ndinovimba African Union neSADC vanokwanisa kuona kuti nhaurirano dziri kunzi dzatangwa nezanupiefu kana kuti navamunangagwa hadzina chadzingakwanisa kugadzirisa munyika yeZimbabwe.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr. Victor Chimutu vachitaura parunare vari kuSweden.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wekambani yeAmazon vaJeff Bezos, avo vanonzi ndivo murume akapfumisisa kudarika vamwe pasi rose, vari kupomerwa mhosva nebepa nhau reThe National Inquirer yekuvasvibisa nekuda kuvamanikidza kuvabvisisa mari zvichitevera kuchichidzirwa kwavo vachinzi bepa nhau iri richaburitsa mifananidzo yavo vaine shamwarikadzi yavanonzi vanodanana nayo pamwe nekuburitsa tsambambozha dzerudo dzavainyorera shamwarikadzi iyi. Gakava rezvematongerwo enyika muVenezuela pamwe nekuparara kweupfumi hwenyika iyi zviri kukonzera kuti paitwe misangano yechimbi chimbi nenyika dzemuSouth America pamwe neNorth America uye kunzwikwa kweumbowo hwezviri kuitika mudare reCongress muAmerica. Vamwe vadzidzisi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzodzokera kubasa kana hurumende isati yavapa mari yavari kuda, kunyangwe vari kuchichidzirwa kuti vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ amai Betty Munonyara avo vasiri kuenda kubasa vanoti sezvo vachimiririrwa nePTUZ vachanzwa kwairi kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, kwete zvekunzwa kuhurumende.
Tinoita kunzwa kumaorganization kuti ndo vari kutimiririra kuti zvakamira sei. Kana vachiti tigare tichagara kumba kusvika zvanaka, kana tichiti tidzokere kuchikoro tichadzokerawo kumabasa edu. Hatisudzokera kumashure kusvika vagadzirisa kusvika zvanaka, nekuti munhu wese ari kuda mari, kunyange ivo vari kumabasa vacho nevavo mari vari kutoidawo.
Amai Munonyara vanoti vadzidzisi vari kuenda kumabasa vanotya kana kuti havana sangano rinovamiririra, nokudaro vanotya kuti vakadzingwa mabasa hapana anovamiririra.
Inhau yekuti vanenge vachitya kana kutomwa vana maorganization, asi hapana munhu wese azvina kumumirira zvakanaka.
Mumwe mudzidzisi vaClifford Manzungu vanoti hurumende iri kuda kuvachichidzira nekuti vachabvisirwa mazuva vanenge vasiri pabasa pamwe nekucherechedza masangano asina nhengo dzakawanda.
But ivo vakuru vari kutikanya because vanorecognize vanhu asini inesusu.
Sachigaro wePTZ mudunhu reMashonaland West vaAustin Mutapa vanoti vari kuudza nhengo dzavo kuti dzisatye kubvisirwa mazuva sezvo izvi zvichifanirwa kutaurwa nematare dzimhosva kwete hurumende, nekuti kuramwa mabasa kwavadzidzisi kuri pamutemo.
Chokutanga, munhu ari kutiti vasiri kuenda kubasa hamusi kuwana mari harisi dare redzimhosva, munhuwo zvake. Zvekuti isi tinotoshamisika kuti Dr. Hungwe ndo vakanyorera kana kuti chavo pa document yaya isignature chete bozi deno kwa chinzi incompetent the court of law iri kutaura kuti maticha hamusikenda kubasa zvino munhu asazvambiswa kumatare iwo kana vachiona kuti maticha asikenda kubasa vanozivapo zvavanofanira kuita matanhu anoita vanoaziva kavaende nenyaya yedu ku labor court kwete kungotiudza nomuromo kungitirewa kumana vemondo vanongonzi mangwana basa rapera.
Vamuchapa vanoti vadzidzisi vakawanda vari kuratidza kuda kuve nhengo dzesangano ravo uye vadzidzisi vakawanda vari kuvafonera vachida kunzwa kuti vachiri nhengo here.
Asi kuti vanhu vari kufona vachitoverifya kuti ndichiri memba here, ndichiri memba here, handiwo makuru zvandiri kurisivha akawanda iwayo.
Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvidzidzo yepasi vapo mavhima kuti vachabata sei nyaya yevarairidzi. Asi mutauriri wepublic service commission Dr. Hungwe vakaudza vatori venhau nezuro kuti vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda mwedzi uno. Mune zvimwe zvikoro kuBulawayo nedzimwe nzvimbo vana vechikoro vari kuswera vachitamba kunhandare, vadzidzisi vari mumba yekutandarira kana vari pachikoro asi vasingaite basa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya iyi, masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe Teachers Association adaidzira musangano wechimbi chimbi manheru ano pakati pavo nehurumende kuitira kuti agadzirise dambudziko riri muzvikoro. Masangano aya anoti remangwana ravo richaziviswa mushure memusangano uyu. Varairidzi vakatanga kuratidzira musi wakukadzi 5 vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti musangano uyu wabudirira here kana kuti kwete. Sangano rinozviti Citizens Forum rinoti richaratidzira kumahofisi yemuzinda weAmerica, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neCrisis in Zimbabwe Coalition. Sangano iri rinoti harina kubatwa zvakanaka parakasvitsa nyunyuto dzaro kumahofisi aya. America inoti haina chekutaura pamusoro pezvataurwa neCitizens Forum. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau, mukuru musangano iri vaAlex Kakanje vati vachatora matanho kumasangano aya sezvo vari kutsutsumwa nekutambirwa kwavakaita pavaendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano awa. Citizens Forum yaudza vatori venhau kuti inofungidzira kuti masangano aya akapeshedzera mhirizhonga yakaitwa mwedzi wapera. Vagakanje vati vachanyora zveimwe tsamba kumuzinda weAmerica kana izvo zvikasashanda vozonoratidzira. Vagakanje vatiwo vachatora matanha vasina kutsanangura kusangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asiwo mumusangano mumweyo, Vagakanje vabvumawo kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kuAmerica.
Uye tinokurudzira hushamwari notinoziva kuti nyika yagone kurarama iri yoga isina dzimwe nyika dzinobatsira. Iwa naAmerica ndidzo dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira kuti tibude mumatambudziko atiri. Ndokusaka tichiona inga hurumende iripo nhasi iri chiedza nepainogona napo kuti ite ushamwari naAmerica. Tiri kuzvifarirawo iCivic Society, tiri kuti ngazvoenderere mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaTaban Moyo vashora sangano iri vachiti rinofanirwa kushanda kurwisa matambudziko ari munyika kwete kuswera richitaura zvagudo natsuro.
Donzo remufamba kwavo uye nezvavari kuita hazviratidzi vanhu vane zivo yekuti nyika iri pakamira sei maererano nekushupika kuri kuita vanhu, uyezve nekuti iyo pachayo nyika iri kurwisa zvikuru kuti iwane chimiro chakanaka kunze mushure mekunge paitika nyonga-nyonga yakazoita kuti vanhu vazhinji vakuvare, vazhinji vashayikirwa neupenyu, uyezve nekudzingurwa kwemasaisai. Ndozvinhu zvavanofarwa kunge vachitarisa kuti zvinogadziriswa sei kuti nyika ienderere mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumasangano adomwa neCitizens Forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tawana zvemukana wokutaura nemuimbi Thomas Mapfumo Gandanga.
Makadi enyu, inidini Thomas Mukanya Mapfumo, ewandiripo wangu makadiwo.
Kanya, tirikuona pari zvino, manga muine mashoza, manga muina wemomo muZimbabwe, akafamba sei?
Ewa, mashoza ainakidza zvikuru.
Panga pane nyaya dzanga dziri kubuda apa Mukanya dzekuti Mukanya vaburitswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudiko ikoko.
Ndakagoburitswa mumba pane wandakasainirana naye ini nyaya yemba ina. Amone kuti zvinonetsa izvozvo zvine namapromoters kana manager wangu ndiwo akatsainirana macontract inini ndineiwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo.
Saka pari zvino apa muri kupi manje?
Ndiri kumba kwandiri kugara kunoko kuMount Pleasant.
Ehe, nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara
ku Glenlawn.
Ku Glenlawn.
Ku Glenlawn ndokwataa tiri. Taigara ikoko nekuti ndokwataa taiswa na promoter, ai promoter mashows iwaya. Tauti ne show yekuchitungisa panzvimbo inonzi Tanza. Uri musi Friday saka tabva kumba kuya kuya taakuenda kushow. Ndina ndakanganwa zvimwe zvinhu zvananda kanganwa kumba. Ndokwandati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa. Tasvika kumba tosvika pagate toridza pero. Kanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwa napromota. Promota haana kubhadhara imba. Amai vemba ivaida $1,600 promota wacho. Saka akanga asina kubhadhara amai ava. Ndobva ndafonera Honorable Chasi. Chasi ndi deputy minister kune mugovernment iripo. Ndinomuita munin'ina. Saka ane imba yake yakaita 10 into a lodge. Saka ndobva ati mukoma hazvina kuipa munouya ndonokuratidza ikwavo munogara kwakumba kwangu kwandakabva. Iye zvino yaalodge. Iye akazotipa pekugara ndokuva ndiri kwandiri kutaura nemi ndiri izvozvi.
Kuamerica muri kudzokera riini Mukanya?
Tiketi rangu ranga riri semusi wemande bati nezvazva urongwa hwaitwa ndanzi ndakukwira musi wechina.
Tinotenda. Chikwata cheDynamos chapedza kuvaka chikwata chacho chemwaka uno. Ichi chichazivisa zviri pamutemo Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kembare yaunganidza vatambi vakawanda vechidiki vasina mukurumbira avo murairidzi wavo Lloyd Chugove ane chivimbo chakasimba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhabvu. Chugove anoti ari kuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo remutambo, achiti iye ari kuda kuunza vatambi vatsva mudariro. Dibare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika, Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato, avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Asi Chigove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe kusanganisira Edward Sadomba uyo achamba kuSudan, Atwood Gutu aive kuSweden, kudzanai Demere uyo Dibare yakatenga kuHarare City, Edward Mungu kubva kuHerentals nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera. Mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzisira kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chigove agadzirise zvavakaona mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to gather the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Asi, vakwaedza vachaona chikwata cheDimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera sezvo Chigove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza, Emmanuel Jalai, Rodwo Mhlanga, Jerome Nyatenge, Joseph Mtebeza, Tanaka Chengeta, Munyaradzi Chipo, Tatenda Hapazari, Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro. Mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi, asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino.
Dimbari this time no one will win. Because Zini wana fan of HDK plus Mazwano, Bura HDK, Nuru Jasi, Luku Zero, Jasi Kuzinagi. Tukona chichi wina, chura truth.
Chigwave pachake, aruguta risira kufadza, chaunga, chinutevera chikwata ichi, icho anoti.
Tinotenda kuna Michael Kariati abatishitsa kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.